manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu, asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji, vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika, kuitira kuti vemakambani vawane mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma 13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona wana imwe mutengo uri pamusoro, zvinonetsa. Saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikisa.
VaChikohora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishayikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu one ari kutengesa, ndo panoizoita sekuti poita sedambudziko. Asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosaka chida kuti tibude muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemuvhenganiswa chemultiple currency system. Asi rwendo rwatiri kufamba hatigoni kusvika nezuva rimwe chete
Zimbabwe yakaparura mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishoma yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau reThe Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuAmerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig 20 kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira, nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguchi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa musangano musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC. Uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa, vakataura kuti havachakwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi, vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to.
Magadzirire rekutambira Kamala Harris achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadada naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomu, takagadzira mabasa miriyoni 16, mihoro yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchuchisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiya mai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vazivisise kuti bato reDemocratic Party ibato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzodzvanyirirwa. Katasa muMinnesota, governor wedu vaTim Walz vasvika pakuti vavarane savice president, as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor. Vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwanaisa Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kutsvanyirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigaro kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaAmericans, vakateerera zvido zvemaDemocrats. Tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, and nominee, presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo. Pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti vaimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paka ziva kuti achange achirana as a presidential candidate. Munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari pa speakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndoda kuti hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa vachimupembedza.
Asika chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, mass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise poso yataita apo vatataura navo. Tanga tati ndi Comfort Mbofana, kwete ndi Comfort Dondo. Muzare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago munomu America. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan, vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko, nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Kupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera, pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika 160 muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana siyana.
Asi kunyange muono wava Magosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rates. Vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatewo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei, zvinoderirawo nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland and Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingave zvicherwa. Wasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Satinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yaidu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayudha anogwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Muchazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinoda kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatane vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umbowo hwakati tsvikiti huri kupihwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo. Asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba maani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas, asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume vorarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Munomo ministry yePublic Services and Social Welfare tine full-fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director. And the current minister is Mungandoa wa rikuekta pa position yoy. Do kukoshesa patinoita ma issues ema persons with disabilities. Tine very clear programs. Takanangana vanhu vari ma disabilities. One tine ma empowerment zones anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone adinga ida kutanga project kadika automatizing programs anogona kuenda achino submit application ku NBS mari yehurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro nderekuti izvo vane madisability varege kurarama nekupemba kuti vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana, and the program iyo yanga ichirana for a very long time. yatino patrika linya yema fees, both tuition fees na exam fees, kune wanu wanema disability, kuma tertiary institutions, na teachers college, na technical college, na university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to mafis. Anodagaru wane urumende kusika wapeza.
Muno wapa iri mari ere?
Atiki wane mari, but tino badara upon production of an invoice. Ito bata badara kuchikoro ikoko. I program ya batira wakawanda stere kumino Muzimbabwe. And they are encouraging you are good at the end of my university, my colleges, Akasiana Siana, Kutu Yakma Office of Social Welfare, Yakak to Social Development, what's up, meet an application Baho.
Ko Pakaita Dambuziku.
Can I fight a problem? Office Yangu Yipo, Yaiti Tower, and Ofunga Kuta, and up back to the water, Kakojera, to name my office and Ninja Yangu near Chief Director, Tiripo, Kubatra, and Nese. But indeed, tinayo, and it's a dedicated budget yatunopiwa gore from treasury to assist lana the most students with a disability the vocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekuma primary munobatsirawo sei?
Vari ku primary ne secondary school mitemo yehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short, being 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabadara ndofunga kana gorei tanga mari dzinenge dzisingabudi sakaenzana weku treasury wachi mobilize mari painenge richoma mari tinotanga nema special schools again mindful of the fact yekuti ndokunoenda vana wani ma disability kukondo kwa tuwa tanga kubadara because we are aware as government kuti skoro hizo zozo nyo sangana ni matambi ziko wakawanda ndio saka tsitinga titange tabadara ma special schools deni maripa yungi haku wanda ota kupinda mted fourth month of the year we then spread the payments to the rest of my schools.
Munyori mubazi reje magariru evanu wa Simon Masanga vange ivari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini pa Studio 7. Hopo uchimono iwe siana na Chamisa hauna chekuita ne party yake nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo kunoenda mepo ndopa unorerekera siana nekutaura sina basa risi wadi kutaura zvachabangwa ne caps inenge yako iwe yaunofeka iwe atisatambonzwa kuchishora chabangu iwe katuta ma MPS kana aisa kunikuzana PF siana na Chamisa ndewedu isusu vanhu iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita iwe hauna kumira zvakanaka iwe hopo uchimono iwe gadzisa hunhu hwako
makadi pa Studio 7 apo ndoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabhuku auko pana kana mumwe ati asungwa tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi wakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa zanopf inongoita madiro aGeorgina nemutemo
ndomurobvunza inini vanhu ava veopposition sei vari kuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura Sadik yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka inobva yadzokera vakarega kuuya vaifungidzika kuti nevaifungidzira kuti ndoo vachamirira opposition zvikashaya basa zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa weopposition ave kubed bridge aikuridzira mhirizhonga ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona kwaivo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwitter kuX yaimbove twitter ndizvo kana iri nyaya yemademonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemekwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa izvo baba ngatisiya nei nazvo izvo nekuti shona ino ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pauma vanhu vakaudziwa mwedzi miviri mashure mwedzi mitatu kunze hatidi kuona munhu anovhiringidza padivo vakaita naro zvafane vekugukwe vaya iwe ZANU-PF waikangamwa here havachemegwi vanhu vavo zvaita sei nhasi zvaumbwa ZANU-PF ingachinja
makadi pastudio 7 tokumbirawo kuvhunza ruzhinji rwezimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo vaakutongwa here kana kuti zvaapapi kana kuti yanga ingori kechi endi release yekuda kungotivhara mazimbabwedzi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita seivavo tikumbira kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvaana chivhayawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeall africa junior under 19 championship yatanga nhasi kuthais kusenegal ichiunza shasha dzemutambo webaddington munyika dzemuafrica zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro chebernard muzeki college icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika tichanzwa mashoko emurayiridzi wechikwata ichi vanomen ncuve
tine vakomana vepabernard muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kusenegal tina tinotenda mbaiwa tina albert mondoro tina samuel nyapokoto tina rowan mundondo uyezve tina roni dzvairo vakomana vakakunda zvikoro zvemuzimbabwe vakakunda vakomana vese vavakatamba navo vakakwalifaya kuti ivo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira zimbabwe kusenegal kuri kutambwa anonzi maall africa school qualifier championship emaunder 19 asi vakabereka zita rezimbabwe
vancuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika
neunyanzvi hurorakidza vakomana vashanu vatauya navo ava hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro tine nyika dzakaita sana uganda sana mauritius sana south africa iyo senegal chaiyo vanhu vekuti vane nzvimbo dzava katovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo
ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese
hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro asi sokuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo iwowo muzimbabwe tinotamba nezvikoro zvihombe chaizvo zvakaita sana harare international school st george's prince edward ana mufakos one hai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bcause mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati ebig hall saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana senegal nekunana mauritius nana south africa mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wavo
murayiridzi wechikwata chebernard muzeki college vanomen ncuve tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi totarisa manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa chethe connection patichange tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika kusanganisirawo avo vakasungwa pamberi pemusangano wesadag tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Ivans Zininga ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka. Kunotevera chirongwa cheisi ndevele chamuchange muchipiwa naStandekile Muhlanga. Toramba tichishingirira nekuyeuchidza chikwata chevakomana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana. Vagoramba vachikunda zvikwata.